Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina kurume 14 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu vange vachinzi vakazvigadza zvisiri pamutemo kumasvingo vobvumidzwa kugara panzvimbo iyi mushure mekunge hurumende yati haisi kuenderera mberi ichichuchisa nyaya iyi. Madzibaba Ishmael vomiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mitemo yenyika. Nyaya yemabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari makumi mashanu vemuraini rekwa Chitukuva muprazi rezero kumasvingo nasi vachenerwa nedare pamosva yavanga vachipomerwa yekuzvigadza paivhu rinonzi ndere hurumende. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gweta revagari ava rangachimirira sangano recommunities in action platform kana kuti CAP vamadhoki chivasa vati vachuchisi varasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava zvaita kuti mutongi wedare avasunungure
teti yati iyo haichaenderere mberi nekupresa macharges pane vagari vekwachikutuva vandanga ndichimiririra vachitivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatiri kutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land. Saka ipapo mutongi apa mutongo wokuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land saka zvoroita vanhu ava vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera.
Vachivasa vati vagari ava ndevedzinza remadzimambo aigara pamasvingo eGreat Zimbabwe emunhu Mutapa nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadziteteguru avo kubva makore mazana matatu apfuura.
Vabuda muda retinozvitambira nokuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore.
Sabhuku Chikutuva vaHenry Makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
isinozvitambira namaoko maviri vamutimba inyaya yakanaka zvikuru yatatenda mudare vanhu vose vafara vapembera aiwa tadzorebwa lendi yedu tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka tichitendawo nai vatungamiriri vehurumende zvovatenda chaizvo.
Vanoona nezvemabasa musangano reCape vakudzai Mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshisa kodzero dzevagari. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare. Asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zvapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi. Mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo. Mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo. Mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadziteteguru adzo. Vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakanga vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000. Asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuro yematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Bumbiro harivhumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa. Kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveUnited Nations nechiAfrican Union. Nakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muzinda weAmerica muZimbabwe nasi waparura chirongwa chekudzidzisa vana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemana pamusoro peutachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Chirongwa ichi chiri kuzivikanwa nekunzi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kana kuti DREAMS. Chichange chichidzidzisa vana ava pamadande mutande nenzira inova kwezva. Tobias Modzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparura chirongwa ichi pamuzinda weAmerica muHarare, mukuru anomirira nyika iyi muZimbabwe, muzvare Elaine French, vati chirongwa ichi chichadzikisa kutapukira kwehutachiona weHIV mune vechidiki kunyanya vasikana.
Vasikana vechidiki ndivo vari panjodzi yakakura yekutapurirwa chirwere cheHIV. Naizvozvo zvakakosha kuti tivabatsire nedzidziso kuitira kuti vakwanise kuita sarudzo dzakanaka.
Vawedzerawo vachiti nyika yeAmerica ichaenderera mberi ichipa Zimbabwe rubatsiro mukurwisana neHIV kubudikidza nebandiko rayo rePEPFAR.
Senyika yeAmerica ticharamba tichitsigira Zimbabwe mukurwisana neHIV. Tinofara kuti rubatsiro rwedu mumakore makumi maviri adarika rwaiita kuti vanhu vari kurarama neHIV vabatsirike zvakanyanya. Tinovimbisa kuti rutsigiro urwu ruchaenderera mberi kuburikidza nechikamu chedu chePEPFAR.
Chirongwa cheDreams ichi chinosanganisira kudzidzisa vana pamusoro peutachiona weHIV pachishandiswa nzira dzechimanje-manje dzinonzwisiswa nevana, mabhuku ane mifananidzo uyewo kushandiswa kwemasaisai eintaneti. Muzvare Siza Mukwedini vekusangano rematamba Film Labs for Women, avo vakashanda nemuzinda weAmerica muno kugadzira zvidzidzo izvi, vaudza Studio 7 kuti nenyaya yei kwakasarudzwa vana vadiki padzidziso iyi.
Takatarisa nezvavo nenyaya yekuti vanga vachisarira mashure maprograma akawanda anga achiitwa neDreams anga achiitwa nePEPFAR nemaimplementing partners avo anga achiderekera kune vana vanotangira pa15 kusvika pa24. Asi kumazera madiki iwaya ndovata kunzwa vana vakuita dropout kubva muchikoro, vakumitiswa maageism adiki, vanenge vachiita vana kana kuti vakurodzwa vakuita sei zvakawandawanda.
Mukuru weDreams Rise, chirongwa chekurwisana neHIV chakatsigirwa nePEPFAR pamwe chete neCDC, amai Dominica Dakwa vanoti chakakosha zvikuru chirongwa chaparurwa nasi ichi. Chiremba anoshandira muHarare vaPrince Mafuta vanoti kudzidziswa kwevana pamusoro pechirwere cheHIV kunogona kudzikisawo huwandu hwevana vanotapurirwa chirwere ichi.
Zvagara zvinonetsa kuti vabereki vadzidzise vana pamusoro penyaya dzine chekuita nebonde, asi mukore uno tikasadaro vana vanoparara nezvirwere. Ngatigarei navo pasi tivadzidzisese vabereki. Vamwe vanogona kuti kukurudzira kuti vaite, asi vakachengetedzeka. Asi ini ndinoti ngatisafunga ibako tanaiyo.
Chirongwa cheDreams ichi chiri kutarisirwa kutekeshera nyika yese. Kubva mugore ra2004, America yapa Zimbabwe rubatsiro runosvika mari yekuAmerica madhora biriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe, kana kuti 1.7 billion United States dollars, rwekurwisana neutachiona weHIV nechirwere cheshura matongo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mukuru wekereke yeJohan Masowe gore jena penyera nyika madzibaba Ishmael nevamwe vavo vanomwe vamiswa pamberi pedare nhasi kuNorton. Dare rati richapa nemusi wemuvhuro mutongo waro wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vasere ava vakasungwa nemusi wechipiri kunyabhira. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa ati akawana makuva gumi nematanhatu pavanonamatira kusanganisira evana vadiki manomwe. Vanhu vakafa ava vakavigwa pasina kusumwa vebazi rekwamudzviti sezvinosungirwa pamutemo. Mapurisa anotiwo pavana mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 251 vakawanikwa panonamatira madzibaba Ishmael, mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu havana magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. Vana ava vanonziwo vanoshandiswa mabasa akaoma uye havasi kuenda kuchikoro. Vanonziwo ne pavakatorwa vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa muHarare kuti vanoongororwa utano hwavo navana chiremba. Kuoma kwaita upenyu munyika kwave kumanikidza vana vadiki kuenda kumabasa. Zvinogona kuonekwa nemasangano akaita seInternational Labour Organization kana kuti ILO sekubata vana senhapwa izvo zvisiri pamitemo. Mutorero wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Pasi pemitemo yenyika, vana vanofanira kutanga kushanda vave nemakore 16. Asi izvi handizvo zviri kuitika nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika. Mumwe mukomana ane makore 6 ekuberekwa, Nigel Panatsa, ave kutoshanda basa rechiwindi muguta reHarare kana abva kuchikoro.
Kundoita zvekushedzera makombi, uye kurenge ukwe nekugeza motikari. Nguva ndowana 5 kana pondo nemabhondi.
Uya Maria Simuperi, avo vanogara naye nemumwezve muzukuru wavo kuchitungwiza, vati vanga vasingazive kuti nezera rake anomboita windi mudhorobha.
Izvi zvekuti anoshedzera makombi anotozviziva, tozonzwa nematouya muchitaura kuti anoshedzera makombi.
Mumwe muzukuru wavo, Rumbidzai Simuperi, anova musikana ane makore 4 ekuberekwa, anoti naiyewo anotomboita zvekutengesa maputi nezviwidzi muguta reHarare.
Mona mutinenge nichiita basa rekutsvaga mari ka ndichipukuta mota kana unodedzera makombi. Mari iyo yandinenge ndatsvaga ndo yandinoenda unobhadharisa school fees.
Mumwe mwana ane makore 11, Lincoln Prince, anoti anotomborovha kuchikoro achitengesa mumigwagwa kuti mhuri yake iwane chekudya.
Ndoda kubatsirikana nekuti ndinotengesa makamu, ndinotengesa masquidzi, ndinotengesa mahelo, ndinotengesa mazepe chi zvakawanda wanda nematiripiki nemachinoda kubatsirikana.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vati kunyange vana vadiki vachiita mabasa akasiyana-siyana mumigwagwa mumaguta, mutemo wenyika hauzvibvumidzi.
Mapurisa vanoshanda nemapazi hurumende akasiyana-siyana vanosanganisira Ministry of Labour and Social Services, vanosanganisira local government. Uyezve ivo veri zhinji chaivo chaivo, mutemo wenyika iri pachena kuti hakuna munhu anofanira kushandisa mwana ari pasi pemakore 18. Saka kana pane vanenge vaona zvakadaro zvichiitika ngavamhanyare.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoona nezvemagariro evanhu, Muzvare Tariro Muungani, avo vanoshanda kuBritain, vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwave kupa kuti vana vaende kunoshava.
Vabereki vakavawanda havachakwanise kuti vabhadharire vana vavo mari yechikoro, nokudaro vanopedzisira vaakuita mabasa ese ese kuti vawane kurarama.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemagariro evanhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi ongororo yakaitwa nebazi rezvevashandi muAmerica reBureau of International Labor Affairs yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu 14 kubva muzana kana kuti 14.8% vari pasi pemakore 14 vari kushanda muZimbabwe zvinova zvisiri pamutemo. Vakawanda vavo vari mumapurazi. Zimbabwe kwemakore akawanda inonzi haina zvairi kuita kuti vana vasabatwe senhapwa vachishanda. Asi ongororo inoitwa neZimstat makore 5 ega ega yakati vana chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% chete ndivo vari kushanda vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Zvina bhizimisi Kemisi Ziva, uyo akashaya nechirwere cheitsvo, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vasiziva vakashaya nemusi wemugovera uye vakapiwa rimekedzo rwegamba redunhu kana kuti Liberation War Hero. Mushakabvu ndiye akatanga kambani yeCosmos Cellular uye akaitawo sachigaro weBroadlands Network. Akamboshandawo kukambani yePTC. Akaberekerwa kuFilabusi, Matabeleland South, musi wa 30 Chikumi 1947. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti nasi arwisa pasi nemuchadenga nzvimbo dziri pakati pedhorobha reGaza. Israel yati yarwisawo muguta reKhan Yunis ikaparadza zvinoshandiswa nechikwata cheHamas kukanda zvombo nemuchadenga. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vakurudzira Israel kuti ione kuti vanhuwo zvavo vapiwa zvekudya nemishonga. Malawi inoti yatanga chirongwa chekudyara mbeu dzechibage dzakauchikwa nemushonga kana kuti genetically modified kuedza kupedza nzara yave kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye makonye anodya zvirimwa. Asi vamwe vanoti vanotyira kuti zvirimwa izvi zvinogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano nemamiriro ekunze. Urongwa hwekuongorora mbeu idzi huri kuitirwa paLilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Munyika maita gakava pamabatirwo ari kuitwa nyaya yechikafu nehurumende, kunyangwe zvakaziviswa kare nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti kuchaita nzara, hurumende haisi kuratidza kuita chipatapata chekutenga chibage nezvimwe zvinodiwa. Asiyo hurumende inoti hakuna achafa nenzara uye vanhu vachabvumidzwa kutenga mupunga nezvimwe kunze pasina mutero kutanga muna chikunguru. Mugozeya nezvenyaya iyi, jonga kandemiri weStudio 7, abata vaLloyd Damba, vanova munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko, mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, pamwe navaJones Musara, vanova nhengo yeZANU-PF. Totanga kunzwa kubva kuna vaDamba.
Totanga mukoma jonga, ndinoda kuti President Mnangagwa vakanga vachiziva about El Nino. Nekuti El Nino yakatanga kuziviswa last year as far back as July. Saka taifanira kuprepare nekuti El Nino idrought. Nekuti kuwanda kwemvura kana kushomeka kwemvura. Saka ipapo ndipo taifanira kugadzirira kuti izvo matura anga akamira sei. Pati izvo zvazvina kukwanisa kunge zvichiitika. Chepiri, vaMnangagwa vakabva kutaura last month iyoyi. Vachinobhadhi zvinenge die of hunger. Zvireva kuti hapana achafa nenzara. Saka zvakutishandisa navo kuti vava kuti vanhu ngavatenge chibage wega. Vagotenga chibage wega sei kana kuti zvekutaurumira kuite mopapa. Ndo zvimwe zviri kuti shungurudza nekutinesa kuti nekuti mamopapa kazhinji vachadzimara vakutaastory instrument. Masachitory instrument zvinozora mapurisa akumira murodhi achiita maroad blok achipfuka chibage kubva kune vanhu vanenge vachifamba vanenge vachiva kubva kumamisha avo. Saka zvinhu izvozvo zviri kutishungurudza kuti is it the planning of the government vanenge vasingazvizivi here asi nyaya yeEl Nino yagara ichizivikanwa.
Tenzwe kuna vamusara. Vamusara, takanzwa kabineti ichizivisa matanho akataurwa mudare remakurukota. Munoti nezvataurwawo zvakare navaDamba?
Ya, zviri kuitika ndezvekuti hurumende iri kuita gadziriro ichitarisa zvichirimo mudura. Handiti zviri kuitika ndezvekuti hatirevi kuti matura enyika nevanhu haasi tisina chinhu zvati kutaura nguva dzino. Aiwa, mune zvichimo zvinotarisirwa kuti zvinokwanisa kusvika kunana July zvichirimo. Tichatsa futi kuti even though kwakapisa zuva rakapisa asi kune kumwewo kuchakohwewa zvokuti vanhu kana vachinge vapedza kukohwa vachamboti jei zvinhu zvavakarima mwaka uno. Handiti asi kune nzvimbo dzakamtrasterek ikoko hurumende yange yagara ine programu dzayo dzesocial welfare dzokubatsira vanhu vasina chi chokubata. Saka hurumende yakaita urongwa hwekuti kutanga muna July kana taona kuti matura edu adzikira zvakanyanyisa vanhu vochitanga kutenda kwavanotenda kunze kwenyika. Asi hurumende yakaona kuti vakasabvisa yatingati juti inochajwa kana kuti kupinza zvinhu munyika zvinoita kuti chikafu chidhure Saka vamunanga ba semunhu ane rudo nevanhu veZimbabwe. Ndosaka dare guru rekabhineti rakaipa chisungo chekuti Afrika chichibva kunze chichapinda chakachipa. Saka nyaya dzezvematura yekuti matura mune zvakadini zvasara zvakadini vanozviziva. Saka tiri mugwara.
Tinzwe kuna vadamba vanamba pindai tinzwe.
Regai kutorei bheke kumagwaro kana mange muchiziva kuti kumagwaro. Faro zvakaratwa hope dzake achizoudzwa kuti kuchazoita nzara. Haana kumirira kuti rizosvika gore rechi7 kuti atanga kuzadza matura. Akatanga kuzadza matura ake Faro uchine 7 yezidze maguta. Saka zvekuzomirira kuti kusvika muna June zvazvibatsiri.
Vamusara, tinoonawo zvakare kunge pasina kudyidzana kana kutaura rimwe pakati pevakuru muhurumende. Tainzwa kubvira kare kese zvinhu zvimwe zvakanaka, zvakanaka, zvakanaka. Asi kabineti yakazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, chatikafana kuziva ndechekuti mhaka yese yapfuura Zimbabwe kubudikidza neutungamiriri wavamunangagwa yakange yazadza matura tichishandisa chirongwa chepfumvudza tichishandisa chirongwa chelendifomu vanhu vedu vatema vakaona minda. Saka papasina chikonzero chatingati kuti paite panicking nekuti matura anga azere. Tadzombotakanisika nechekuti mwaka uno mvura haina kunaya zvakanaka. Nomwari udhaifu anga hapata nizara, vamunangara wakataura. Vamunangu watinawa zwa wale munu, anoza dhikisha za anenga wawumisa.
Tinzwe kuna vadamba, vadamba, hanzi nevamwe waruku tishitso mashoko kuno, chikafu kana chaa kugoveru kwa pasapo, chiruku shika chaa kutarusuka kunzimu na abuda mbamani, zvinhu zvamuri kuona zviri kuitika here uye mungataura nezvazvere.
Tosinzwe zviri kuitika mukoma joka. Saka isu tikuti zvinhu izvo zvakaipa nekuti chikafu ichochezvo chiri kutengwa netaxpayers money. Ndikatenga masamba matm ndobatirwa tax. Mari iyo ndiyo ndotenga chibage. Saka yesiri tiri kana chavo inopiwa vanhu kunze yechitinzvimbo tikupa munhu wezano. Papfumvudza zviri kuitika. Saka tikuti zvinhu izvo zviri kuitika ende ngazvisaitike nekuti Zimbabwe ndeyedu tese tese tikubhadhira tax.
Vamusara tipete chirongwa pindurai tinzwe.
Hakuna munhu anozouya achiti izvo ndazonzi kana kuti wezanupf waupiwa. Hakuna vanhu vanotodzingwa musangano wezanupf vakaita izvozvo. Even vakaita izvozvo muhurumende hakuna munhu anobvumidzwa ende hakuna munhu achakarudza vanhu kuti kuinde zvakati saka hapiwe zvakati.
Avo vanga vari vaJones Musara vanova nhengo yezanupf. Manzwawo zvakare kubva kuna vaLloyd Damba, munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yakokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedanho reparamende reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakapasisa mutemo, rakapasisa bhiri nezuro rekumanikidza kambani yeByteDance inoburitsa mavhidhiyo eTikTok yekuChina kuti izvipatsanure kuhurumende yenyika iyi kana kuti yotengesa bazi rayo remuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe anoita zvemafirimu nekufambisa mashoko ari mukuru wekambani yeMirajo Productions Nick Zemura kuti tinzwe maonero ake.
Kuona kwedu isusu semaartisti nevanhu vanoita zvecontent zvinenge zvatovhiringa vanhu vakawanda nekuti vamwe vanhu vari kutorarama neTikTok iyoyi. Vamwe vanhu vari kutobhadharwa mari dzekutochengeta mhuri nekurarama kwavo nekugadzira mavhidhiyo anoenda paTikTok. Tichitarisawo kune zvemabhizinesi, vanhu vemabhizinesi vanopfuura 5 million businesses vari kuadvertisa paTikTok. Kureva kuti yatove kambani inofanirwa kupiwa uremu hwakada kuzongoenderana nana Facebook, Meta, ana YouTube.
Ngatitira pasa bhiri irori, zvinenge zvave kureva kuti kudini pakati peAmerica neChina.
Zvinotishamisei kuti ukangosinzwa nyika yakaita seAmerica inotaura kuti iyo freedom of speech voonekwa vachinge vari kuda kuenda kunovharidzira kambani iyi nekuti inobva kuChina. Ndinozivisa kuti vari kutaura nyaya yekuti pane maissues enational security kuti vanogona kutora mazive evanhu vari kuenda paTikTok vanogotora information vopiwa kuChina nekuti kambani iyi ndeyevanhu vekuChina. Asi America ikatanga kudai nhasi zvichazoita sei makambani ekuAmerica akaendawo kune dzimwe nyika. Imbofungai kuti nhasi tikati isusu muZimbabwe hatichada Facebook, toda kuti hatidi makambani cheAmerica, toda kuti Facebook itengesere Zimbabwe division. Inozova experience yakanaka here kana zvadaro?
Munoona here zvichitozosvika pakuti zvinzi TikTok iya yatozovharwa zvachose munyika?
Kuona hangu kwangu ndekwekuti inogona kusazobhanwa zvekubhanwa, inogona kuzongomanikidzwa kuti itengeswe ibatanidzwe neimwe kambani muno muAmerica, yoramba iripo. Asi hazvisi kutaridza zvakanaka.
Kunewo here zvizvarwa zveZimbabwe Zimbabwe zvinoishandisawo TikTok.
Oh, TikTok yakazara muZimbabwe ende inonakidza futi. Isu tinoikambi tinoishandisa kuzvikazhinji sedambe. Vanhu vanenge vachienda vachinoita zvavo mitambo yavo vachitamba mimhanzi vanoita zvinosekesa vanodzidzisa vanodi kuita vanotengesa. Ine chikoro chakanyanya inini semunhu anoda zvekuita nezvekudzidzisana. Ukaenda paTikTok unogona kutoswera uchidzidza makosi akawanda kubika kugadzira zvinhu kuita sei. Inoshanda steering kunyanya kune vechidiki.
Mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yeMirajo Productions, Nick Zemura, ari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadi kweStudio 7. Munoona vakura vaka varunoti vakatarisa vanhu vanoona kunge vanhu takapusa zvokuzopusisa chaizvo. Zvakataurwa naachadzamira paya paya vachitivo nyika yese ndiya purezidhendi. Ipo paya vada kutopromota dynasty yavo kuti vana vavo vaite maland barons, vazukuru vaite maland barons. Nekuda kwaizvozvo muchaona mapurazi akawanda achatorwa achinziwo anofanira kunge ari mumaoko memhuri yavo nevazukuru vavo. Saka ngavasationese kunge hatisi kuziva marongero avaroda kuita nyika yedino. Isusu takangotarisa saizvozvo. Saka havazivawo chimwe chinhu chokuti aiwa zvinopera.
Mazuva seStudio 7, hai, avo mai vanotaura chokwadi chaicho. Chokutizvo ngatibvumei, nokuti vanhu vasingadi kubvuma maopposition nenyaya yokuti havadi kuti vanhu vabve murombo, asi kuti vanhu varambe vachitambura. Mai vari kutaura chokwadi kuti nga tadii kumbotarisawo kuti kunonzi kubviswa kwemasankisheni kuchavisa chii, uye timboisa musoro pamwe chete titarise tichibvuma, noti kuramba tichikakavara kana kuti kuramba chokwadi chatinoona kuti izvo hurumende yanga yakaikwa mbira dzakondo.
Jongo akandimiri, nyaya dzamuri kubudisa mazuva ano idzi dzinoenderana nezvinoenda nezvematongerwo enyika, kana kuti maakutoita zvimwe zvebhizinesi rana tobacco flows nana whatever? Kubva zuro hatina nyaya yatakahwa kwamuri. Budisaiwo nyaya dzine chokuita nezvematongerwo enyika zvinoenderana navaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa nanaTendai Biti. Zvese tinyatsonzwisisa kuti chataswera tichidzidza nhasi nokuona chii chinhambo chokuti zuro makangotaura nyaya imwe yandakangoita sokungoti terei imwe inenge iri naniwo zvayo, but tinei nezvebhizinesi muchirongwa chino cheStudio 7? Tine nyaya yezvinhu zvakavanzika zviri maererano nezviri kuwanikwa munyika, kwete zvefodya. Shuwa tikavhurira Studio 7 fodya, taurai zvinhu zviripo zveukama hwemapatriotic parties, tichatonzwa kuti chii chiri kufamba muupenyu hwedu.
Pastudio 7 masora sei vashamarira nevamadiwa. Ndinoda kuti ndizivisewo vanhu veZimbabwe kuti kunyange vanopihwe mota vacho nevamwe vanoita zvavanoitirwa, hurumende haizvioniwe here? Deno ariwo opposition anoita saizvozvo angadai asina kuvharirwa. Ko, chavasikaongorori kuti mari idzodzo dzinobva kupi? Kunyange huri upfumi, haungaiti upfumi hwokukandira mari kachero nomudziva mese kana kupise mari. Ingatiwani musoja uyo akasungwa paakape makavi chimombe achibvarure mari. Hazvitenderwi zviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya yemusangano wepagore wechimakumi matanhatu nemasere unotarisa nyaya dzekuyanzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume we68th Annual Commission on the Status of Women uri kuitirwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York, uchipindwa nemadzimai kubva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisirawo vemuZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Hurumende inoti haichamanikidze vamwe vagari vekumasvingo kubva panzvimbo pavange vakatamira. nyaya mabatirwa ari kuitwa nyaya yechikafu yokonzera gakava munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthwento uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMathepeleland North leSouth, njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida. Kukanti nje inkomo, most of them, they are in a poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa iku-fair condition ngo-March, isiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding ngabe siqalile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwele Melika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisithiya galolunye lechumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma esigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kutsho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu, yikho sibambile nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usamile yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele baza kwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
UDokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe i-family planning ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwe-PEPFA selincede iZimbabwe ngamadola akwele Melika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMatabeleland North leMatabeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le ixwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi leAfrika zizahlaselwa imikhuhlane efana leanthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Africa agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomfuyi wenkomo eMatabeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch February konabheke abantu ababekhaleko ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima bezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga i-feed zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And the line commutai with fair condition will match with a few June. Now, as a line supplementary feeding of the city. So, Oxford, and the Lutabandaban in the Zame Utings in Como, and the Wong Munding as a Tings in Como, which would be in Tango, in Como, as you see, you are. So, here's a one of my fairy lap in Como, a Mancomo as a Makuli Tings or $12, 150. So, already, Bukana Anima, we say a pillar, Abandaz again, as well as Fuyo. Ebasefile kumbe bezithengise bahambe ukuthi abanyeke benelise ukuthi berestoke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-veterinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazam baba zama khona bese kungari kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo isupport imali ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekelwe izinkomo into lethu ayigenerate disease le eyadibulala inkomo sizwa imkhaza andanza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lika hulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele igenerate disease le so kwenzakalayo ke nxa ukuthi kulendlala senza thatha mina zama inkomo ezi 5 ngezithe bambathi ngithathe ezinye eziyi-10 ngezithiye esigodini ngithathe ezinye eziyi-20 ngezithiye ekhevi yiko osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo ngoba ngiyakwanza ukuthatha iy'nkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona ngifike endaweni lapho ezingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona ngifike ngihambe ngibathelele so ngibona ngani kule weakness kakhulu umhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezithiyeneyo ngoba uhlupho lwakhona imali oveti uyabe ehamba ngenyawo so uzahamba efike ngakhe so ngibona ngani yes wonke umuntu uyakwazi kule drought but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze so uthi umlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo so there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona whether ngambi kutshani kumbe kuyini so ngibona ngani khonapho uhulumende usasebemsebenzi omningi kamele uye
Umnomzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South njalo eyintatheli zindaba eyasungula inkundla eyesite ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla le Zapu uChemist David Siziba ubekwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe ese Liberation War Hero. Usiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo wayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini wanceda kakhulu intatheli izindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqulo kunye waphinda njalo waqabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group i-AAG le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Kwezemelika imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele the House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ushupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayipha indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina, ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi iTikTok sokufana uzivale.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyabalitshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakhona?
Akusoze kumangalise lokho, ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eyadraw umhlaba wonke jikelele eTikTok, kwaba into eyayisenziwa ngamaChinese, okuyinto abangayithakazeleliyo ngitshela kancane, ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki, engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho, iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenzela ukuthi bona babe sebeklona beyenze into efanayo, kube sekwenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eleMelika lingavala iTikTok, ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufana?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia zezadivide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana yena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke, ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela, njalo amaChinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazo weMelika, ubexoxa icingweni leStudio 7 ekweleBhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland, lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika, i-US $200 kuphela, kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala, njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
udala ngama-80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama-factory ayivala koBulawayo ngoNovember, obaba batshaya amabhasikili beseya lapha emanxeleni abaye bekhonda ematopo kusiyalinywa. Khathe sakusekho lokho ngoba vele isikhathi sona siyana kuyabe kuwume kuthe qha, izulu lakhona selize libuye maybe ngoDisember, futhi le sizini yakhona ibe mfitshane. So hhayi, sibhekane lento ezasupha sibilokuzwayo ku-agricultural systems zethu. Kodwa akunjalo sikhayelela ukuzaba le ndlala, kodwa uhulumende ufakile amanyathelo ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela. Ngikhuluma nje izolo bengilapha eMguza bebhala ku-ward 16 and 17 ama-beneficiaries awe drought relief. So luhlelo esikhayeleni luzaba khona njengoba laluvele lukhona ngesikhathi zendlala zonke njalo eParliament. Ngizwe eyiraise u-honorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela, asiqedisene nasemadolobheni ngoba khona ama-vulnerable families. So hayi amacebo akhona babaduli.
Yey, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Baba Nare uyakhuluma lapha ubaba Moyo, uyamuzwa lapha.
Ubaba Moyo uyathi ukuthi kule ndaba ye-El Nino affecte i-SADC region. Indaba ye-climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe e-Africa, yenzakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzela namakhansili o city council kumele besebenze ndawo onye kube lemthetho enza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale eMathebenza bese water project enziwe ephele. Siyazi lapha eAmerica eCalifornia, ngakhayela eCalifornia, iSouthern California iwomile vela ayilamandla abawafunayo. Bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha, yikho okugcina sokukhuliswa impida, kukhuliswe ama-apple, amatamatisi, wonke ama-fruits egcwala ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona. So indaba le yasondaba entsha, uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMathebenzi Zambezi Water Project, but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idola sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali. Labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali leyi yeZamathebeni Zambezi Water Project, sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo?
Mm-hmm.
So izinto lezi zihlangene.
Yeah, so uthi kalulungisa udaba lolu Moyo olweZambezi Water Project lokunye okuzanceda amanzi phela aqakatheke kakhulu. Kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside, kale sizwa kuthiwa sokuyaphutsha kugcina sokuthiwa hayi kumile vele khonokho kumele kubanjwe njani Moyo? Uyatho njalo ukuthi umnotho wanokuqa
amadoda. Ngiyabonga amazwi kababunare. Liqiniso sibili ukuthi i-climate change yinto ehluphe nje umhlaba wonke jikelele, kodwa phela ayiso wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila nge-agriculture. IZimbabwe kumbe ngithi largely i-Africa yonke vele these are agrarian economies. Lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala okuthiwa yi-primary sector, lapha sesekhona sebekuma-tertiary sectors njalo njalo ngezomkhonomi. Ngithinta endabeni yeZambezi Water Project, yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwano okwenzakileyo, kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzonanzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years wedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozikuse up to 1919. Wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela. Before then kwakuphomba kuthiwa kule project kucente wacentwa, but osokwenzakale ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there, the progress is meaningful. Yebo kambe basebenza behind schedule, kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya koBulawayo. Okhalele tshona ingaphela le damu seliphelile, osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuZambezi isegwayishangane. Ungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years nxasikho iqiniso hayi uhulumende uyazama, uhulumende uyasebenza. Yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions that ekhona iminyaka yonke. Ngeviki ephelele ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted, basikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke wayi 16 million eZimbabwe sesiwakhipha. So lokho kuyabonisa ukuthi into esasifundisa abantu, siyitshela abantu from 2002 kuthi ama sanctions abulala iconomy yisiliqiniso ngoba abanikazi bama sanctions sebezikhulumela.
Yes, yakuzwa kukhulumoyo khonapho ke kuba ngamaphitshani babonare utsho ngokuthi vele kuyiwa phambili pho eLezimbabwe kumele lenze.
Ye, ukuthi eLezimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obeqoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza balwehlonzi abasinikeza indaba njengoba zinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ukuthi kade umnanga kwalowo wakhe udule inyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthatha shesha dikle i-state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kade wesaba nosaba mangakhe lakuhamba wakhuluma ethi kulokudla ekhaya qamba manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. U-president wakhe yenze vele ngu-president wazivikayo kabikwangabantu that's why yenza kanje. Siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho? Lami ngithi ke ngiphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi eNkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi eNkali since sazalwa. Sikwahamba uSmith lokhu njalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngasichazela ngcono lapha Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hey, isiphila nzima indaba kamnanga kwalwazi kwalothi senze njani mahla one plus eZimbabwe. But sesizama ukuthi abhane konke lamaphatha ama-political party kodwa izinto azenza ezibhedayo. Ufuna ukuba vimba. So ufuna senze njani? Ufuna ukuthi kube nguye edobe usayo. Kanti amasosha eZimbabwe likuphi? Lamaphoyisa livumela into ezinje zisenzakala umuntu ongaphansi kwenu kodwa liyamdamekele libusa selithathela lezikhundla lenduna zakhona lamasabhuku lanani konke sophomba kulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyaqini yenziwe njani. Asazisabona
lijana njani basakazi we-Studio 7. Hayi, siyabonga izindaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le Tobacco Industry and Marketing Board ukuthi kati kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe eyinye imali isili bond considering ukuthi i-raw tobacco iya-exportwa iye emazweni afana le-China njengoba litshilo. Angikhole ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex nale i-US isebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobacco. I-raw tobacco ungayikhangela unumber 3 export ngemva kwegolide yenikeli kodwa abalimi baphiwa amabhondi kutsho ukuthi kulabantu kusystem lapha abayiwa bathatha i-forex.
Hayi, mina ngiphilile sibili. Ngabe ninjani lani khona? Ngupride umberengo lapha. Sibona ilanga lishisile umuma womkhathi esibhekane lawo. Kubi lapha wakithi. Kunzima ka abanye kunzima sibili. Sizaphelelwa la ngezivuyo. Utshani buwomile, amanzi abula. Umdlalo esilapha kulobunzima sibili. Hayi, sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo, Studio 7, ku-Studio 7 injani balaleli lonke baka Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga imsakazo siyayilalela kakhulu. Into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngungwenya semzola. Babhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku. Asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu ozakufa ngendlala kodwa kusile uqiniso. Thina ngapha sizakufa sibili. Hey,
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo, nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +1 0800-202-465-0318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu olulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele eInternational Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli wele Melika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane le-HIV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.